Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu mbudzi 18, 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kushayikwa kwemagetsi mudare remagistrate muHarare kunotadzisa kunzwikwa kwechikumbiro chenhengo yebato reCitizens Coalition for Change vaJob Scholar chekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZIMSTATS inoti iri kuramba ichishandisa nzira dzechizvino zvino pakuita tsvakurudzo nekuene mafigiri ezvinhu zvakasiyana siyana zvemunyika sezvo kuita izvi kwakakosha. Kukwira kwenyaya dzekushungurudzwa kwevana vadiki neveukama uye kumitiswa vasati vabva zera koshungurudza vemasangano akazvimirira. Vatambi gumi nemumwe chete vari kurwira mukombe we 2022 Castola Gastocaster of the Year vanosarudzwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Kushayikwa kwemagetsi mudare remagistrate muHarare kwatadzisa kunzwikwa kwechikumbiro chenhengo yebato reCitizens Coalition for Change vari mumiriri wezengesa West muParamende vaJob Scholar chekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba pamhosva yavari kupomerwa yekukonzera mhirizhonga. Frank Chikore anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare muzvare tafadzwa miti vatura mutongo wekuti nyaya iyi inzwikwe nemuvhuro svondo rinouya vachiti nyaya iyi haikwanise kunzwikwa pasina magetsi. Mutongi wedare ati nyaya iyi yakakosha zvikuru zvekuti inoda mishina inotapa mazwi painenge ichinzwikwa. Muzvare miti vatiwo izvo zvinoenderanawo nezvakatarwa nekomisheni inoona nezvekufambiswa kwenyaya mumatare yeJudicial Service Commission iyo yakatora danho rekuti kunzwikwa kwenyaya mumatare kunge kuchitapwa nemichina yechimanje-manje. Mutongo wedare uyu unotevera chikumbiro chemuchuchisi wenyaya iyi vaGeorge Manokore avo vati michina yavo haikwanise kushanda pasina magetsi. Chikumbiro ichi chapikiswa negweta ravaScholar Advocate Tavani Mpofu avo vati dare raingokwanisa kunyora pamapepa zvinenge zvisvitswa kudare vachiti rusununguko rwemusungwa chinhu chinokosheswa nebumbiro remiteme yenyika. Rimwe remagweta avaScholar vaJeremiah Bhamu vatenda kuti izvi ndizvo zvaturwa nedare.
Hatina kupiwa mukana wekuti tikakavare nyaya yavaScholar nekuda kwekuti mutongi vati sezvo nhasi kusina magetsi zvinhu zvakanaka kuti timire kuti magetsi adzoke tizotanga kukakavara nyaya iyi kuine magetsi vachikwanisa kurekodha pamishini yavo yemagetsi.
Vabhamu vativo vakatyamadzwa nemutongo uyu.
Nyaya inokwanisa kunzwikwa pasina magetsi nekuti iro gakava ratatoita iroro ranga ritori gakava ranga ritorekodhwa nekoti pasina magetsi. Saka zvina kusiyana nekuita nyaya iyi pasina magetsi asi kungoti mutongi vangotsvaga nzira yekutiza nayo kutonga nyaya iyi.
Mumwe wevanga vari mudare iri vaClifford Hlatshwayo vano venhengo yeCCC vatiwo vashamisikawo zvikuru nezvaturwa nedare izvi.
Mutongo uyu unotiratidza kumonyoroka nekumonyororwa kwemutemo nekubatwa neseri kweruoko kuri kuitwa matare edu edzimhosva kupindirwa nekupenengukurika kuri kunge kuchiitiwa mutemo wenyika nemapoka ezvematongerwo enyika inova ZANU-PF iyo yaparara isina zano kuti yobata papi yakungomonyorora nekubhendenura zvinhu zvese. Saka tinoona kuti nyaya yavaScholar iyi nemabatirwo ari kuita nemitongo dziri kupiwa idzi inyaya yeutsinye yekuda kudzvinyirira kurwadzisa nekungoitira vamwe vanhu zvinhu zvisina kunaka nekuti ZANU-PF haina kana nyadzi, haina kuremekedzo nevana veZimbabwe chero munhu zvake, nenyaya yekuti vanoda kugara pachigaro zvisiri pamutemo, zvisiri izvo zvekuda kumbunyikidza vanhu. Saka maitiro aya maitiro anongoratidza kupera nekupeperera kwaitaka muno munyika, nyaya dzemutemo, nyaya dzematongerwo enyika nenyaya dzezvoupfumi.
Vasikala vave nemazuva anodarika 150 vari muusungwa vachinyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso pamhosva yekukurudzira mhirizhonga yavari kupomerwa. Izvo zvinotevera kupambwa kwenhengo yebato ravo reTCCC muzvare Blessing Ali kunyatsime, avo vakazowanikwa vakapondwa mushure memasvondo maviri pedyo nekuBeatrice, mutumbi wavo wave kuora. Imwe nhengo yeZANUPF vapayas Jamba vakabvuma kudare kuti ndivo vakapamba nekuponda muzvare Ali. Vasikala avo vanove gweta remhuri yemufi vakazosungwa pamwe chete neimwe nhengo yeparamende yebato ravo vaGodfrey Stole nevamwe 15 zvichitevera mhirizhonga yakaitika kunyatsime mushure mekupondwa kwamuzvare Ali. Vamwe vese kusara kwavasikala navaFelix Biri vakapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso svondo rapera. Bato reTCCC rinoti vasikala vari kushungurudzwa zvinechekuita nezvematongerwo enyika, uye mhuri yamuzvare Ali inoti haisi kuzobvuma kuvega mufi kudzamara vasikala vabudiswa mujeri. Mune imwewo nyaya yekumatare, nhengo ina dzeCitizens Coalition for Change dzakasungwa kuchinhoi dzichipomerwa mhosva yekuvhundutsira nerufu mutungamiri weMDC vaDouglas Monzora. Dzakapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso mushure mekumiswa pamberi pedare nechitatu. Nhengo ina idzi idzo dzinoti vaGodfrey Makoko vane makore 38, vaJustin Taurai Munyaradzi vane makore 38 zvakare, vatawanda Bhumo vane makore 48 navaDike Makumbi dzakanzi dzibvise mari yechibatiso inoita madhora emunyika zviuru 30 kana kuti 300,000 RTGS pamunhu wega wega, uye dzakanzi dzidzoke zvakare kudare musi wa12 zvita. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZimStats inoti iri kuramba ichitambira nzira dzechizvino zvino mukuita basa rayo rekutsvakurudza uye kuwerengedza mafigiri nguva nenguva nekubuda namafigiri akafanira etsvakurudzo idzi, sezvo kuita izvi kwakakosha mukusimudzira budiriro yenyika. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 kumucheto kwemhemberero yekucherechedza zuva reAfrica Statistics Day muBulawayo nhasi, mukuru weZimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZimStats vataguma mahonde vabvuma kuti zvinobudiswa neboka ravo zvinowanzosatambirwa nevamwe vanhu vachiti hazvizi zvechokwadi. Asi vati izvi zvinokonzerwa nekuti vanhu vakawanda havanzwisise mashandiro eboka ravo.
Kana tichiita statistics dzedu, pane nzira dzakatarwa dzokunzi ndo dzatinofamba nadzo. Saka nzira idzodzo dzimwe dzenguva unoona kuti nemazivira anenge achiita vanhu, mazivira aya tingangoti anenge asiriwo, ari very technical. Saka ndopo panonoti vanhu vanesek
vamahonde vati kunze kwekushandisa ruzivo rweinformation communication technology nemichina yechizvino zvino vave kutevedzera nzira dzinokurudzirwa nemasangano epasi rose akadai seInternational Monetary Fund neWorld Bank mukuedza kuvandudza basa ravo.
Taigadzira statistics dzedu toburisa patinoda kana patagona, asi vaimefu vakayakati isu tadii kuita so kuti tikurumidze kuproducer statistics, tokurumidza kudzishambadza kuitira kuti vanodzishandisa vadzwane nenguva. Chironga chacho chinototaura kuti GDP yenyika kana riya 2022 tofanira kuibudisa gore rinoya June zeti asati asvika, ende tichiita 9 months, bari chocho chotaura zve6 months. Vanotipa hwaro hwokuti chakati hachifanira kupfuura musi wakati, chakati hachifanira kupfuura musi wakati, zvino zvinhu zvakangonakira munhu wese.
Mumashoko avaverengerwa nemumwe mumiriri wehurumende kurukota rezvemari vaMutuli Ncube, avo vange vachitarisirwa kuve munyarikani mukuru pamhemberero idzi, vati kuunganidzwa kwemafigiri nekuongororwa kwawo kana kuti statistics kwakakosha zvikuru mukubatsira hurumende kuti itore matanho akafanira mukusimudzira budiriro yenyika. Vati hurumende inofara nekukasika kubuda kwakaita zvakawanikwa mukuverengwa kwevanhu kwakaitwa gore rino, vachiti izvi zvinoratidza kuti veruzhinji vakabatsira kuti chirongwa ichi chibudirire. Asi vati hurumende iri kushushikana nenyaya yekuti vemakambani kunyanya havazi kuda kubuda pachena pane zvavanenge vachibvunzwa neveZimStats. vama wande watsinira izvi vakati boka ravo riri kuedza zvose zvarinogona kuti vemakambani vaone kukosha kwakaita kuti vashande pamwe chete navo panyaya iyi. Dingindira rezuva ranhasi rinokurudzira kukosha kwakaita kuunganidzwa nekuongororwa kwemafigiri kunyanya munyaya dzekurima. Sachigaro webodi rezim starts, amai Naomi Wekwete, vatsinira kukosha uku vachiti, zvinobatsira hurumende kuti ikwanise kuronga kuti munyika musava nevanhu vanofa nenzara munguva yekushaya.
Kana muchiona Zimbabwe yacho ine maprovinsi akasiyana akawanda, mamwe anowana chikafu chakawanda kupfuura mamwe. So izvo zvinozobatsira kuti tinenge taona kunenge kune goho shoma.
Mukuru weUNICEF muZimbabwe vatajudin Oyewale avapawo mashoko avo etsigiro kuburikidza nepadande mutande. Vati vanokorokotedza Zimstats nekukwanisa kubudisa kwayakaita nekukasika zvakabuda musensus yegore rino. Vati vasasangano rinoshanda mukusimudzira budiriro yevana vanoona statistics dzakakosha uye vanoshanda nehurumende pamwe neZimstats mukusimudzira budiriro yevana. Mumwe wevana vechikoro vane chitsama vange vari pachiitiko ichi, Dion Maunze, ati anotambirawo pfungwa yekuti statistics dzakakosha muupenyu sezvo dzichibatsira hurumende kuti ione zvainenge ichifanirwa kukoshesa munyaya dzebudiriro uye dzichiwanisawo vanhu mabasa.
Vanhu at a certain area pane pazikanoti apa tiri kutumira zvinhu zvakadai dai, tiri kubatsira vanhu vakadai nezvakadai dai, nenyoti actual number vane vachiiziva. So I think ndo zvakakoshera.
Zuva reAfrica Statistics Day rakasendekwa parutivi nesangano reAfrican Union sezuva rekucherechedza kukosha kwestatistics kana kuunganidzwa kwemafigiri nekunanganidzwa kwawo munyaya dzebudiriro uye rinocherechedzwa musi wa18 Mbudzi gore rega rega. Ndakamirira Studio 7 muulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira kodzero dzevanasikana nemadzimai reshamwari yemwanasikana amai ekeni achifamba vanoti vari kushungurudzwa zvikuru neuwandu hwevana, vari kushungurudzwa zvepabonde uye kumitiswa kwevanasikana vasati vabva zera, vamwe vacho vachimitiswa nehama dzavo. Amai achifamba vanoti hurumende inofanirwa kusunga nekupa mitongo yakaoma kune avo vanenge vabatwa vachiita izvi. Ngatinzwe hurukuro yaitwa naMarvelous Muhlanganya wewe Studio 7 naama echifamba.
Tiri kubatsikana zvakanyanya semapoka anomiririra kodzero dzemadzimai nevasikana nekuda kwehuwandu hwenyaya dzatiri kuona dziri kutenderera mupoto dzemumhepo uye pakasiyana-siyana panotaurwa nhau dzekumbunyikidzwa kwevanasikana, dzekutorerwa kodzero dzavo nevanhu vari pedyo navo, kure sevabereki kudaisana sekuru, kudaisana baba, kudaisi hanzvadzi nana baba mukuru.
Semasangano anomirira kodzero dzevanasikana, muri kuti chii panyaya idzi?
Isusu tiri kuti vana ava ndivo ramangwana redu. Tinotaura seZimbabwe takaropafadzwa kunge tichiwanikwa tichisa ruoko rwedu mumitemo yekunze yatinoti iyo international pachirungu neregional. Uyezve muno takaitirwa rumburu rakanaka kuti constitution yedu inoramba kurodzwa kwevana nekumbunyikidzwa kwavo. Takaona Marriage Act yakauya, Education Amendment Act yakauya, asi misodzi yedu iri kuchema iri kutaura iyo kuti ataneta isu tarwadziwa nekuti vana vakupiwa basa reumai ivo vari vana, nekuti vakutoona kuti chiro mutemo chaiwo uri kuita seuri kuvasvika.
Zvii zvamungakurudzire kuti hurumende iite?
Tiri kuchema chema kuti ewo mitemo mandatory sentencing ngakupiwe mitemo yachona iti kuti pavanotongwa mitongo ivarwadze, ivabate, vanhu vasapara zvemhosva dzakadai. Mumadzisabhuku umo titarisirewo vana munharaunda, mumachechi umo ngatisvipei unhu hwakaipa uyu munharaunda, ngatitarisirei vana nekuti vari kutarisira kwatiri, muzvikoro pese patiri. Tiri kuti Friday yega yega patiri kupinda mu16 days of activism, mari iro tiri kutema, tiri kuda kuti vana vedu vachengetedzwe.
Vanga vari mutungamiri wesangano reshamwari yemwanasikana rinochengetedza kodzero dzemadzimai nevanasikana amai ekeni achifamba, vachitaura naMarvelous Muhlanganya wewe Studio 7 vari muHarare.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa muSouth Africa asunga chizvarwa chekuIsrael chine makore 46 ekuberekwa kana kuti 46 icho changaishitungamira chikwata chevanhu vaipara mhosva muIsrael. Mapurisa ati murume uyu pamwe chete nevamwe vanomwe vachapomerwa zvakare dzimwe mhosva dzakaparwa muSouth Africa. Russia yazivisa nhasi chishanu kuti inotarisira kuwana chibvumirano chekuchinjana vasungwa neAmerica kuitira kuti chizvarwa cheRussia chakasungwa nemhosva yekufambisa zvombo zvehondo zviri kunze kwemutemo Victor Bout chinozivikanwa nerekuti Merchant of Death chinge chichisunungurwa chichisanganisirawo mutambi webasketball muAmerica Britain Greener uyo ari muusungwa kuRussia. Vamwe vavhoti vanogara mumapurazi makuru kana kuti A2 Farms mudunhu reMashonaland West vari kuchema chema kuti nzvimbo dzekunovhotera mudunhu mavo dziri kure zvakanyanya nekwavanogara. Nunurai Jena anotipa nyaya iyi.
Varidzi vemapurazi nevashandi vemapurazi makuru aya mudunhu iri zvikuru munzvimbo dzinoti Hurungwe, Makonde, Zvimba necheGutu vanoti vakawanda vavo vagara vachitadza kuvhota nekuda kwenzvimbo dzekuvhotera dzinenge dziri kure. Vashandi ava vanoti mumakore akare vaitoita zvekutakurwa nematrakta evarungu vechichena kuenda kunovhota. Vashandi ava vanoti iye zvino havachatakurwa sezvo vakawanda vave varidzi vemapurazi vanove varimi vechitema uye vazhinji vavo vasina dzimotokari kana matrakta zvekuvatakura nazvo kuti vanovhota zvekuti vanenge vachitodawo kuwana chinovatakura kuti vaende kunovhota. Mumwe mushandi wepapurazi reRiz riri kwaZvimba vaGreystone Machiza vanoti nzvimbo dzekunovhotera dziri kure zvekuti vave kukurudzira komishina inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC kuti iise nzvimbo dzekuvhotera papurazi rega rega.
Of course, kutravela jeni inenge yatirebeka idha pamusho kuna kutokanganisa vamwe ndonaso kuti kuita decentralize mapolling stations ako zvinhu zvezvirizvinhu zviri right.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe mushandi wepapurazi reWest Range kumakonde vaNison Chivende. Munyori mukuru musangano rinomirira vashandi vemapurazi reGeneral Agriculture and Plantation Union of Zimbabwe kana kuti GAPUS vaAustin Muswere vanoti nyaya yekuvhota kwevashandi vemumapurazi ragara riri dambudziko kubva muna 1980 nyika payakawana kuzvitonga kuzere.
Dambudziko guru nderekuti tasandisa kubvira kubvana 1980 izvo neizvozvo zvemitunhu yakakura iri kufambwa vagara ndozvo zvokunyanya kuwanikwa.
Vamuswere vanoti panofanirwa kuve nekuvandudzwa kwemitemo ine chekuita nesarudzo kuti vanhu vasafambe mitunhu mirefu kuenda kunovhota.
Tarisiro yevazhinji kana zvimedu zvose yadai yekuti mitunhu yakadaro irege kufambwa kunyange kuenda kuchikoro chaiko. Asi kuti isiri kuwanikwa ichingofambwa futi pakuenda kuchitoro, pakuenda kukiriniki, pakuenda pachibhorani. Nekuti nzvimbo izvi zvondo dzinozoshandiswawo kuita mafunctions akawanda anosanganisira kuti kana yangwe yasarudzo dzepanounganwa kuti pagowanikwawo paine nzvimbo nemafasiliti kuti vanhu vadiki vakwanise kuita kuprocesa.
Sachigaro rimwe sangano rinoongorora sarudzo rakazvimirira reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN vaAndrew Makone vanoti zvakakosha kuti nzvimbo dzekuvhotera dzive pedyo nevavhoti kuti vasatakurwe nevanenge vachida kuvhoterwa sezvo izvi zvichizoita kuti vhoti yavo irunzirwe.
Chikonzero chechipiri chatinoti nzvimbo idzi dzinge dziri pedyo ndechekuti izvi zvinoitawo kuti avo vanenge vari vemapolitical parties vane michovha yavo vasange varivo vanotakura avo vanoda kuvhota vachivaendesa kumavoting centers uko kuti zvinokanganisa mafungiro avo vanenge vachida kunovhota vozopedzisira vakuvhotera macandidates avasingadi.
Mukuru weZEC mudunhu reMashonaland West vaAustin Rovu vanoti vane chishuwo chekuti vanovhota vasafambe mitunhu inodarika makiromita mashanu kuenda kunovhota.
SezimbabweElectoral Commission chekutanga tinosh shuwa shukuru sakutu vangu pavani nda kuno vota vasa famba mitumbu ya kakua mukatariza renji ya tunuta urezi kuti hatinya nyufari la kuti vangu vafambi more than 5 kilometers to a polling station kana taita kuti vafambe rwendo rwakareba pane zvine konzero zvinogona kunge zviripo zvaita kuti vafambe rwendo rwakadaro
asi vanhu vanoti vakanyoresa vanofanirwa kumbotsungirirawo kuti vafambe mitunhu iripo kuenda kunovhota vachiti vana vavo vanofamba mitunhu iyoyo kuenda kuzvikoro pazuva
tinotarisira isusu kuti mapolling stations edu mazhinji zvikoro nemabhizinisi mabhizinesi centers aya nzvimbo idzodzo ndo dzatotarisira kuti vana vedu ndokwavanoenda kunodzidza saka navana vedu vachikwanisa kufamba nzendo dzakaita saidzodzo vachienda kunodzidza mazuva ose chinganditadzisa inini semunhu arikuda kuexercisa kodzero yake yekuvhota munyika yake yezimbabwe musi umwe chete chete kufamba kuenda kunovhota chingava chii
dzimwe nyanzvi munyaya dzezvesarudzo dzinoti vanhu vanofanirwa kufamba mitunhu midiki kuenda kunovhota senzira yekudzivirira kuti vanovhota ava vasawane vanovapa zvokufambisa kuti vazovavhotera semuripo nyanzvi idzi dzinotiwo kufamba mitunhu mirefu kunogona zvakare kuodza mwoyo yevavhoti izvo zvinozoita kuti vamwe vasabuda kunovhota zimbabwe iri kutarisirwa kuita sarudzo dzenyika yose gore rinouya uye ishuviro yevagari vemapurazi ava kuti dai chichemo chavo chagadziriswa sarudzo idzi dzisati dzaitwa ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini nunurai jena
munhau dzemitambo vatambi gumi nemwe chete venhabvu vari kurwira mukombe we2022 Castolaga Soccer Star of the Year vasarudzwa nhasi panguva iyo pasi rose ramirira nemaziso matsvuku kutanga kwemitambo yeworld cup 2022 kukata nesvondo Michael Kariati anotipa nyaya iyi
vatambi vadomwa sevakatamba zvinonwisa mvura vanosanganisira Walter Musona uyo akaita basa guru mukutungamira FC Platinum kutora mukombe weCasolaga Premier Soccer League. Musona, munin'ina wa knowledge Musona, uyo akatungamira chikwata chemaurea cheZimbabwe kumafinari matatu akateverana eAFCON. Mumwe asarudzwa ndiWilliam Manondo weCapes United, uyo akanwisa zvibodzwa zvakawandisa kudarika vatambi vamwe vese vemu PSL. Manondo akanwisa zvibodzwa gumi nezvinomwe mugore iro Capes United kana kuti makepe-kepe aichatsarika zvinotyisa. Pamusoro paWalter Musona, FC Platinum yakandawo Gift Bello naWalter Magalane pakarenda yevatambi vakarura mare gore rino. Vamwe vatambi vasarudzwa ndiFrank Makarati weDynamos, Derek Murimba na Nelson Chachka veNgezi Platinum Stars, Brian Musa weChicken Inn, Eric Ilunga weBlack Rhinos, Divine Mindi Rai weHighlanders na Innocent Benza weHerentals. Musona ndiye arikutarisirwa kutora mukombe mukuru uyu mushure mekutungamira FC Platinum kutora mukombe weLeague uyeze kusvitsa chikwata ichi masemifinari eChibuku Super Cup. Mutsigiri wenhabvu vaChristian Gwaze vanoti zvingavashamise Musona akasatambidzwa mukombe mukuru uyu.
Zvinogona kundishamisa kutoshaya kuziva kuti zvizvine zvatotora nzvimbo because iye ndiye angatotora mukombe wacho.
Asi mutsigiri weCapes United vaPhilip Regede vanofunga kuti Manondo ndiye anokodzera.
Tarisira kuti Manondo anokwanisa kuita Soccer Star of the Year because kana kutarisa matambiro ake akaita Capes gore rino yanga isina kumira zvakanaka yaakurelegation but akakwanisa kuisimudzira.
Achatora mukombe uyu nevateveri vake pamwe nemuraridzi akakunda vachatambidzwa mikombe nemari yavo yekutendwa pamabiko achaitwa musi wa16 sita gore rino. Asi hapana mbunzo kuti shasha yevararidzi ndiani kunze kwaNomen Mapeza uyo akatora mukombe weLeague neFC Platinum pamwe zvekare nevasvitsa ma semifinari. Zve chakadaro Herentals ne Blue Chiefs dziri kusangana mubaba Field Stadium mangwana kurwira mukombe wechibuku Super Cup. Tienda kukata uko kuritirwa mitambo ye nhabvu yepasi rese ye World Cup 2022. Makwikwi aya ari kuparirwa nesvondo apo kata iyo iri pamusha iri kusangana ne Ecuador. Chikwata chemuAfrica chiri kutanga kutamba kumakundano aya eSenegal iyo iri kusangana ne Netherlands ne Muvhuro. Zvimwe zvikwata zvemuAfrica zvemakundano aya eTunisia, Morocco, Ghana ne Cameroon. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael, muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino, Ivanzi Zininga weStudio 7 anotipa hurukuro yaaita nemuimbi wechidiki Tawanda Gunda remagitare achizikana kunzi Q Shine, uyo ane kambo kari kupisa kanonzi Musoro Bhangu.
Vanoda kutonziya vandiponda ponda isesi chavonosaka ndiri muhonda amboerai vavengi vangu vakatireyana Musoro Bhangu.
Ndatanga zvemagitare muna 2014.
Veukama nevabereki munharaunda vaitwa kudii pamakatanga madzira.
Ndiri munhu wekuti pandida kuti ndiende mastudio vabereki vandegara novo vanga vasiri vabereki vangu ndinakakurairira kubva kugrade 2. So ndembo kuti vanyazozvitambira izvezvo vasiri vabereki vako zvekuti unoimba izvezvo masenge basa chi basa rengonzi rinoitwa nevanhu vaivayo vaivayo vamwe vaivayo risiri basa rinoitesirwa nevanhu ende zvengosho riso kumavhillage kwatigara. Asi tivanhu vakazoshingirirawo tikazamazama kumboda kupushawo pushawo music yedu. Then pandakapedza form 4 2018 ndichinoya kumbare chinobhugara kumbare mbare munhariro ndinobatano neumwana DJ nozo kupopa blaze chimbonoshanda nawo ndinomboshanda nere music. Then ndokuva ndakaonewo vamwe vari kubatsira kupusha music yangu kaita sana Puskavara ando vamwe vanhu vari kundibatsira kupusha music yangu.
Ko muchaungawo mumusic yenyu iri kusimudzawo vanhu zvakadii?
Kubva pandakanzi ndabva kumusha ndakuyewo kumbare ndakuzogara kuepwepi ndichiita zvemusic yangu ndichisangana naprodusa akasiyana siyana. Ndina studio ndetindaende kundosvika ndichionzi ari kudzidzira zvemusic yake isi kutiitira. Vanhu vari kuzama kutambira tambirawo ingoti dzimwe dzenguva haizongotambiri kawani because music zijina tingonzi tangotangorekoda nhasi tangonzi tatoni maiti so muchichi
matambudziko amunosangana nawo ndeapi?
Zvinotosangana nawo pamari dzekuti tinobhadhara mastudio atichishuwira kuti tinge tichiripodhoo sesonhau unonge wafungwa nasofuro ripaizvino sonhu ndogadzirei ainingi tine chifila ziri kwatamuka but kuti uzobata tamuka wacho wamupa mari mari yatidziwani dzemastudio mari dzemavhidhios ndodzimwe dzekutinetsa kuwana malingoni vanhu vekuredio kuti tinotosoo songu yako irira izvino zvinoremarana usina iri munhu asina mari. So
vanoda kukubatai vanokuwanaiwo kupi? Vanoda kubhuka mashow, vanoda kuteerera mumhanzi yenyu nezvakangowanda wanda?
Vakawanda vanotibata tinobatika paFacebook page redu rakanzi Qshine Officials. Zvokuti pari zvimwe misonga ndakarekodwa naSteve da kubuda inonzi Umbrella. Umbrella zvokuti ndikusha kuti zvine zvazouya sei because
hanzi kangomakana kakuririsa kanoparuka tata kuchitanga kusimuka kuti tambe kambo Umbrella kubva kune mukomana Q Shine angaine hurukuro naIvan Zininga weStudio 7. Rambai muchitsigira vechidiki vachisimukira munyaya dzemimhanzi. Musakanganwa chirongwa cheLive Talk apo tiri kukurukura nenyaya dzekushungurudzwa kwevana zvikuru vari kushungurudzwa neveukama. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Njebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Hola mukela kustudio 7 ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 18 kuLwezi 2022 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Inkantolo kamantshi namuhla yehluleke ukuhluza isicelo sesiphathamandla sebandla le-TRIPC umnumzana Job Sikhala esokuthi akhululwe ngemali yebheyili ngoba amandla kagetsi ebengekho. Uzulu weZimbabwe uthukuthele phezu kwesehlakalo sokudlwengulwa komntwana oleminyaka eyisishiyangalombili 8 osezithwele njalo osesalelwe izinyanga ezintathu ukuthi abelethe. Abanye ababambana lebutho esitaladeni ngosuku lwanamuhla ngo-2017 bejabulela ukugenqulwa kukaMgabe embusweni bathi sebezisola kakhulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethwandaba kamantshi eHarare namuhla wehluleke ukuhluza isicelo someli wezengeza West edale lephalamende olilunga lebandla le-TRIPC umnumzana Job Sikhala esokuthi akhululwe ngemali yesibambiso i-bail ngoba amagetsi ebengekho. Usikhala ukweze isicelo lesi kakutsha kulandela ukukhululwa kwamanye amalunga e-TRIPC ayebotshwe lawo alitshumi lanhlanu kunyanga kanhlangula besetheswa icala lokuphehla udlame enyathime. Abanye ababebotshiwe laba abagoqela umeli weshitungwiza North ePhalamende umnumzana Godfrey Sithole yena okhululwe ngebheyili kumaviki amabili edluleyo, kuthi abanye abalitshumi lane bakhululwe ngeviki ephelileyo. Umthethwandaba ulahlile uhlalile wahluza isicelo sokuthi usikhala la yakhululwe namuhla, kodwa abathutshisi bathe udaba lolu belungeke luqhubeke ngoba kungekho amagetsi awukuthi balayithe imitshina yabo yokuthapha konke obekwenzakala emthethwandaba. Umantshi uvumelane labathutshisi, kodwa amagqwetha kasikhala ebekuphikisa lokhu. Umantshi uthe udaba lolu soluzahluzwa ngokugcweleyo ngomvulo. Umnumzana Sikhala usedlulise inyanga ezinhlanu evalelwe ejele leChikurubi Maximum Prison. Namuhla lusuku lapho abantu abanengi abangena khona esitaladeni betshengisela emadolobheni amakhulu afana leHarare lakoBulawayo besekela ukugenqulwa kukamongameli Robert Mugabe libutho eminyakeni emihlanu edluleyo ngo-2017. Abanye baqabula amasotsha bewabonga ngazo zonke indlela, kodwa abanengi sebezisola besithi owathatha isikhundla sikaMgabe umongameli Emmerson Mnangagwa ubusa kubi ukwedlula yena uMgabe. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Umsakazo weStudio 7 ukhulume labanye abaphatheka ekutshengiseleni lokhu bethakazelela ukususwa kukaMgabe ngamasotsha abathi sebezisola kakhulu. Omunye wabo ngumnumzana Mthulisi Maphosa, yena othi lanxa uMnangagwa labanye bakhe kuZANU-PF bathembisa abantu izulu lomhlaba, impilo isinzima okumangalisayo, nanku umnotho uqhubeka ugugudeka njalo lamalungelo engahlonishwa ngemfanelo.
Emasoni Mnangagwa akula into aseyenzile engcono ngoba impilo kahle yethu lokhu isehla isehla ngelanga. Wonke amayuthi akusela msebenzi, akusela kudla, so yikudubeka kuphela. Yikho libona sokugcwele ama drug addicts, abantu abasebenza enza okwedakamizwa ngoba kusena msebenzi eminingi nxa eka iti umgabe ube ngcono imbona saphambanisa ukukhipha umuntu wayemuhle.
Amazwi amaphosa agcizelwe unkosikazi Audrey Maseko laye owaphatheka ekutshengiseleni lokhu.
Halo mkhokheli okhona kathesi umnangagwa, kusukela ngo-2017 engena kuze kufike namhla akula change ayenzileyo. Instead yena ubulele ilizwe, wathi engena yena wathembisa abantu ukuthi ngemva kwe-100 days uzatshintsha umumo welizwe, kodwa into ayenzayo i-100 days ingakakwani wayesetshintshile umumo welizwe in defense yokuthi wahle wenza kwaba wefu. Ama-prizes ezinto ayakhwela ukudlula lokhu ayayikho khona, akulanto eguqulekileyo. Ngesikhathi kulo mgabe kungcono ubekathi khona ithukela kayehle, into okuthiwa yi-price control kayisekho kathesi, lo nalowo sithengisela ngentengo yakhe ayifunayo.
Umsekeli webandla le-CCC umnumzana Felix Mafa uthi njengebandla babethatha yi-MDC Alliance njalo babethemba ukuthi ukususwa kwamgabe kwakuzaletha inguquko kundaba zomnotho kanye lokuhlonitshwa kwamalungelo kaZulu. Kodwa uthi lelo themba laphela eboyeni njengezithukuthuku zenja.
Abadala bathi umntwana wenyoka yinyoka, yikho ke kuba nzima uqathanisa abantu laba ababili umoya omgabe lo Mnangagwa. Ngibona ngani uMnangagwa waba yi-student kamgabe for almost over 40 to 50 years. Ngalokho ngibona ngani umntwana wafundiswa umgabe, yikho ke sehlanganisa lokhu wakufundayo lokwakhe. Isikhathi esiningi uba yingcitshi uwedlula uteacher wakhe. Ngokunanzelela amalungelo abantu nama-human rights, ngibona ngani kuyafanana ngenxa yokuthi akulabubelo.
Kodwa ilunga le-ZANU-PF umnumzana Munashe Mdudza uthi labo abantu umgabe wayevusa ngcono kulo Mnangagwa bayaphosisa.
Thina kwebandla le-ZANU-PF umongameli wethu uComrade Emmerson Mnangagwa uhlala ekhulumile ukuthi isikhathi sodlame lodlakela sesiphelile, kathesi isikhathi sokubumba, isikhathi sokubambana and isikhathi sentuthuko. Uthi yena wonke umuntu kabuye sizolungisa siyakhe ilizwe lethu ngoba ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo. Amazwi kamongameli wethu President Emmerson Mnangagwa ukuthi asenzeni ukuthuthukisa ilizwe, asibambaneni njengamajuba sakhe ilizwe lethu siye phambili.
Ukutshengisela okwenzakala ngosuku lwanamhlanje ngo-2017 lokhu kwenziwa ngesikhathi umgabe lokhu esala ukwethula umbiko wokuthi usesuka esihlalweni lanxa uhulumende wakhe wayesegenquliwe libutho njalo laye sihlala ehanqwe ngamasotsha. Umnangagwa yena wayelokhu ekwele South Africa lapho ayibalekele khona ngemva kokuxotshwa uhulumende ngumgabe sithi wayezama ukumgenqula. Wathatha umbuso ekuphendukeni kwakhe uMnangagwa njalo wathembisa ukulungisa umnotho welizwe kanye lokuhlonipha amalungelo oluntu okuyizinto abanye abathi azikafezeki. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
UZulu uthukuthele phezu kokudlwengulwa komntwana weBindura oleminyaka yokuzalwa eyisishiyangalombili 8 wazithwala njalo osisalelwe izinyanga ezintathu ukuthi abelethe. Amapolisa athi abophe abasolwa ababili phezu kwaleli hlazo. Umbiko lo uza ngesikhathi inengi lilokhe likhuza umhlola phezu kwesehlakalo somntwana oleminyaka efanayo owadlwengulwayo laye obelethe ngeviki edluleyo kobulawayo. Kulomunye njalo ntombazana oleminyaka elitshumi lasikhombisa 17 obhubhe ngemva kokubeletha amawele kobulawayo kunsukwana ezedluleyo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana labantwana e-Women of Zimbabwe Arise iWoza uNkosazana Magodonga Mahlangu.
Udaba lomdlengo labantwana lwandile kakhulukazi kulalokhu esikubonayo, esikubona kulutshana kakhulu. Kungani ngisho njalo? Ngoba thina njengenhlanganiso yeWoza senelisile ukuthi khona siyenze i-questionnaire adibuza ngo-2020 ukuthi abantwana lockdown eyiphathe kanjani. Abantwana bathe bahlangana lobuhlukunyezwa kwamacansini kakhulu ngikhathele lockdown ezindini kusobo nakumakhelwane nakumastudy groups abawasada khona bevota kuba la bantu abadala ababa-ofa izindlu bethethi ngabadlengulawo ma-study groups nalawo so esikubonayo singathi yikwengula kwalokhu ucwaningo esilengileyo njengowozele esitshengisa ukuthi khona abantwana bayahlukunyezwa kakhulu kaze ngokwamacansini ngoba isikhathi esiningi abantu baqeda isikhathi ngenxa yohlupho ongamlihle kwezomnotho abazali bayasabalala bayedinga ukudla bayedinga indlela zokusiphisa nokuchitha abantwana basala bebodwa kubesikela lodubo lamanzi udubo lamanzi kukhangela ukuthi abantwana abangamantombazane bayahlukunyezwa kakhulu ecansini khonapho nxa befuna ukuthethula ama-favors okuthola amanzi into ekwenza abantwana bahlukumezeka kakhulu kobulawayo bengaphandeni lapho babekhala ngisempini yokuthi khona sebehlala bebodwa emakhaya abazali bahamba bayeyeketa baye ngaphi ngathi zama ukudinga imali so abantu abethu bathesi basengozini baya-expose kakhulu kwindaba zokuhlukumeza kwamacansini
abadlwenguli ngokwazi kwenu mahlango kumbe ngokuzwa kwenu ikakhulu kuphenyo othi lalwenza abadlwenguli laba izihlobo kumbe ngabantu nje
abadlwenguli kakhulukazi abasingathi ngocwaningo salwenza lakho athole ukuthi wona about 65% abantwana babesibadlwengulwa ngikhaya ngabantu abahlobane nabo then another 25% babekhuluma ngokuthi lapho abakha khona amanzi abathunywa khona ezitolo besiyalanela empuphu kumbe ngaphi ngaphi lapho kule okuhlangana khona umphakathi kwakuhlangana khona lokudlwengula lokho then another 5% yakhuluma nje ukuthi hhayi ngomakhelwane khonapho esigabeni nje kuyathi iyatholakala but umnengi langikhona into enzakala ngekhaya ngokomama bayathika bakakhulukazi-ke behambe lisiyadingaukuke bayathengisa bazeseni bayeli kwenzekale lokho lalokho lokunye futhi esalinanzelelayo kwaba about 3% yakhuluma ngokuthi khona nxa kuleyomfa ngekhaya kho badlengulwa khona sikhangele umuntu esikhala kuselamntu ekhangele uthawuta lele kube leyo mfa sezithiwa mna sengithwala ikhona something ngihamba sezithiwa abantwana bebodwa ngithuba lokuzilengela khona lokho
unkosazana makotonga mahlangu isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana labantwana i-Women of Zimbabwe Arise Woza. Ugatsha lukahulumende olubona ngezamanani olweZimbabwe National Statistics Agency lona oluhlezi luchothozwa ngabanye besithi alwethuli amanani aqondileyo ngezomnotho lokunye okuchiyeneyo okuphathelane lenhlelo zikahulumende luthi solusebenzisa imitshina yakulezi nsuku ukuthapha ulwazi okuza kwenza luqhube kuhle umsebenzi.
Umqondisi wezinstat unkosikazi Farai Ndlovu wethule amazwi lanamuhla emkhosini wokunanza usuku lwe-African Statistics Day oqhutshelwe kobulawayo. Izinstat ihlezi isolwa ngabaningi abathi amanani awethulayo afana lawe-census kumbe ukubalwa kwabantu kanye lawokuwa komnotho i-inflation kavezi iqiniso ngoba lolu gatsha luphoqwa nguhulumende ukukhuluma lokho akufunayo. Abaningi bayisole kakhulu phezu kwempumela ye-census eqhutshwe lonyaka eveze ukuthi izigaba zemandebeleni zilabantu abalutshwana kakhulu. Kodwa uMandlovu uthi ugatsha lwakhe lusebenza lenhlanganiso zamazwe omhlaba ekuqhubeni umsebenzi wabo ngakho uthe abazibumbeli impumela yemisebenzi yabo.
Okay, so thina njengeZimstat siya advancer or we are modernizing our operations. Sesiqala ukusebenzisa imitshina yakulezi nsuku ukuthi senze imisebenzi yethu yensuku ngensuku. Thina imisebenzi yethu kaninginengi iwuhamba ezindlini sisenza ama-surveys sibuza imibuzo mayelana ngezinto ezithile. So ukuthi sicollecte idatha yoneyo sesiqalile ukusebenzisa i-technology yakulezi nsuku kumbe imitshina yakulezi nsuku.
Ekhuluma emkhosini ofanayo emabhalane wedolobho lakobulawayo umnumzana Paul Nyoni uthe ilanga le-African Statistics Day liqakathekile ngoba isizwe esingenalwazi ngokuhleleka kwaso silahlekile.
Umsebenzi wayo yikumeza i-economy yeZimbabwe, yikumeza abantu bakaseZimbabwe. Kusasa asoze sivuke sikudina kula skoro ngoba siyakwazi basitelile vele ukuthi omama bangaki balantwana on average abangaki sizakuba labantwana abangaki next year so thina zayenza ama plans in anticipation of i-growth layer singela information leyo kusho ukuthi even izikolo ziya short izibhedlela ziza short so you can tell me that this is a very important exercise eyenzwa yi-Zimstars eyenzwa yi-Africa yonke jikelele sibe wazi ukuthi vele sibangaki thina ama-Africans xa ulungisa something kusho ukuthi wena you can project uzathengisa okungakanani ithiwa yi-marketing i-marketing you need to know ukuthi kula bantu abangaki.
Unkosazana Britta Sibanda ofunda eMpophoma High School uthi ilanga le-African Statistics liqakathekile ngoba ufunde okuningi okuzamnceda ekufundeni ngezamanani. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube yena obemele abekhona emkhosini lo uthumele umbiko obalwe ngesinye isiphathamandla sikahulumende. Kumbiko lo uncube uthe ukuqoqwa kwamanani ngemfanelo kuqakathekile kunhlelo zokuthuthukisa inhlalakahle kaZulu. Ilanga le-African Statistics Day linazwe ngaphansi kwendikimba ethi Strengthening Data Systems by Modernizing the Production and Use of Agricultural Statistics Informing Policies with a view to improving resilience in agriculture, nutrition, and food security in Africa. Nimele umsakazo we Studio 7 kwaBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafichane. Inhlanganiso ye-World Health Organization ithi ele-Uganda ngeviki ezayo lizathola amajekiseni okuvikela umkhakha womkhuhlane we-Ebola oqale ukubonakala kwele-Sudan. Amapholisa kwele-South Africa athi asebophe isigebengu sakwele-Israel ebesidingwa yilelo lizwe phezu kwamacala aso. Live Talk namhlanje sixoxa ngezehlakalo zokudlwengulwa kwabantwana kulandela ukuvela kokuzithwala kwabanye babo ababili abaleminyaka isishiyangalombili kuphela 8. Imbongi elodumo njalo engumgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Music Rights Association uMnumzana Albert Nyathi uthi abantu abaningi kabasahloniphi umsebenzi wabaculi ngoba bengafuni ukuthenga umculo kodwa bethakazelela ukuphana amadlalate ebulenjini be-internet. Uthi ngalokhu abaculi balahlekelwa yinzuzo. Nangu exoxa logena kumete we Studio 7.
Nako hambe kuhle mhlawumbe efunule kodwa le nyaka akuhambe kuhle ngomnyaka ozayo singare eyazi ukuthi ama-resources atholakala na ngoba kathesi show ukurekoda sangukurekoda abantu sasiningi badlale ngayo babaselane bahlukelane hayi 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 ngakho-ke kumele kube lama-resources abantu kade bakhana ngihlala ngokuthi umazimbanje hayi ngakhuluma la ngangingalingalamali mami hayi sinenza something manje-ke kuthi zakubona ngomnyakazayo hayi senzela vele kungumajini umalimazi zayo ngibesela amazwi amabili amahlanu ngoba abantu kade bakhalele emajini kodwa ushuqeke ukuthi impela abantu kumele sekengelela singachubelana nkaze mbona abantu bekungukuthi sesukile sale benika ishukela kumbe bebesibayeni benika inkomo uyambone bengisenye inkomo kumbe besenye ishukela noba amahlamvu ngakho-ke ngikhuthaza abantu kakhulu njengo-chairman we-Zimbabwe Music Rights Association indinyora ukuthi hayi le kuthiwa i-intellectual property music ipropathi yomunye umuntu kumele uyithenge
kulezi nsuku sokulezinye indlela labo abanye abanjengani abahlabelayo asebele ndlela zokuthi bathengise umsebenzi wabo.
Hayi sona zekhona kodwa-ke ngibona ngani bekungaba ngcono ngaba abantu ayahlonia ngoba ngikhuluma lawe nje khonapha kulezi izwi abantu kuthela bekeka mabi yonke indawo bese kuthokoza kusuka kodwa-ke abamsebenzi aba engelalutho ngoba khona ukuthi abantu bayathukelana
Kumele liphile lani ligcine imuli zenu.
Hawu, awuzwakhe. Kumele liphile ligcine imuli zethu. Sina engizaziyo ukuthi abangizishenzi kakhulu bavele imeni bethu iphila ngemnyuzi. Njalo kwasentweni ngoba abanye baphila ngokutshontsha. Abanye baphila ngokuthi balenkomo bangamafamali. Abanye ngamanjini ngomanjinina, abanye ngodokotela, abanye ngamaloya. Thina bathetha ukungabi ngamaloya. Bathetha ukungabi.
Umnumzana Albert Nyathi imbongi elodumo ekhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Music Rights Association. Sokusele usuku olulodwa kuphela ukuthi iqale imidlalo yeFIFA Soccer World Cup eqhutshelwa kwele Qatar. Le midlalo isungulwa ngesonto lapho ele Qatar elizanqikilana khona lele Ecuador. Abalandeli wenguqu eZimbabwe bathi bayimelele ngamehlo abomvu le midlalo. Kubika uEzra Jesus Fund.
Nesonto akubizwa ozayo abantu abaningi babe bethe gwaqa phambi komabona kude sebebukele umncintiswano wemidlalo wenguqu owenkezo yezizwe zomhlaba. Omunye omelele imidlalo ngamehlo abomvu ngumgcinidlalo weqembu lenguqu leBlower City Castle BCC umnumzana Jerry Sibanda.
Ama-underdogs kulama championship contenders especially team njengeBrazil njengikhangela isquad sayo sibuyele emuva sikhangela uRomario Ronaldo bedlalisa amakhipa aboPele ngabona ukuthi hhayi indlela abafuna ukuyenza ngayo bafuna ukubuyela kuyonelani yabo CAF ngibona iqinile kakhulu kanti-ke la iGermany iqinile ezabo modamslav ziqinile ocroatia asiwo mathim alula but bakhangelela ukuthi mhlawumbe ze-afrika zingaba weki. They are very strong team.
Umqeqeshi olodumo olokulolonga abafana abasakhulayo kwezenguqu umnumzana Ali Baba Dube uthi uhamba neBrazil.
Mina ngikubona kwami ngithipha iBrazil bona ngathi yiyo ngale engathatha kumbe yakithi e-Afrika iSenegal.
Utsho ngani ngalezi thizo?
Ngabayile ama-good players especially iBrazil, iSenegal nama-good players adlala khona lemazweni overseas. IBrazil yiyo engathatha zona. Argentina yayiwiniswa umaratona umaratona yayidlalaesingafani umaratona.
Umdlali wenguqu olodumo edlala iqembu le-Highlanders usiza abantu Khoza uthi amaqembu wonke akulo mncintiswana angadelelwa.
Lama-big countries vele okhangeleleyo ukuthi noma kunjani angayithatha i-World Cup but sesake sabona kusenzakala over the years ukuthi kwala ama-surprises ukuthi ngakhangelelanga like Croatia I think yafika ku-final the previous World Cup I think years 2 or 3 back. Yeah.
Iningi libuka ilizwe leQatar ngokuqoqa imidlalo khona kulilizwe elincane. Cosmas Thando Zulu ngomunye wabaqeqeshi beqembu lengezi Platinum Stars.
From all the time I've watched from the 70s World Cup, she's one of the best organizers World Cup I've seen, taken from the documentaries I see on television. But I can tell you, I still think the big teams, the big countries like France, Brazil, Argentina, and Spain, I still think those big countries, Germany, once they get to the quarterfinals, I can tell you, any of those teams will win the World Cup.
Akwaziwa ukuba ele Qatar le Ecuador azadlala njani ngesonto ntambama. Abantu bazalandela imidlalo le bezihlalele ezindlini kukanti abanye bazabe sezindaweni zokubheja. Ngiba nesizwe 7 igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
It was a Friday, my darling. Was a Friday.
Uhlelo Woza Friday liviki sihamba lomculi we-house disco uVusumuzi Nkomo ohamba njalo ngegama lokuthi DJ King Boss ephethe idlalate lakhe lakuqala elilesihloko esithi ozongiphatha kahle.
We'll be right back.
abalandeli kuzindawo zonke elikuzo. Ekhaya ngibuya eLupane esigabeni saseKana kumbe eJabiwa. Ngaqala ngegospel ngo-2012. So kulo umnyaka ngezwa ngifisa ukuthi ngicule i-house disco. Kwafika kimi njengephupho. Iy'ngoma zama uzimamela kahle zingathi ziyawela ngapha ku-house zibuye ziwele ngapha ku-disco. Yikho kwenza ukuthi ngiwubize ngokuthi i-house disco ngoba uhlanganisa i-house le-disco.
Idlalade leli lilengoma eziyisikhombisa. Ukuthenga umculo wakho Nkomo kumbe ukuxhumana lawe va kuthola njani?
Mina ngokusihlala ngiseGoli eHamidu. Abangathanda ukuthenga ingoma zami laba lesifiso sokungiqhasa ngitholakala ku-0027 62 973 7440. 0027 code leyo 62 973 7440. Ku Facebook nguVusa Nkomo, VUSAH Nkomo.
Abalandeli ke kubatshela wapha maso.
Kakhulu ngicela uxhaso kubalandeli lokuthi lokuthengelwa ama-CD ukuze nikwazi ukuqhubekela phambili. So siyalucela kakhulu uxhaso ukuthi lisisapote kakhulu balandeli bethu ngoba ngaphandle kwenu asilutho thina ukuze sibe ngabantu yini nina njengabalandeli ukuze sikwazi lathi ukuqhubeka silenzela umculo sisiya phambili.
Suga madoda DJ King Boss uvusumuza inkomo ehlabela ke kamnandi lapho esigqibela uhlelo lwethu. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe Live Talk lingayikatshana kanti kusasa zikhona njalo eza kusihlwa. Kwanele mthwaka zomuhle olivalelisayo ngontungamili inkomo. Nkololo kwana wa matukanduna.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.